mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 4 zvita 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane makumi masere 280. Vagari vekusese kwachivi vonetsana nekambani yemurowa Diamonds iri kuchera mangoda padyo nechikoro. Mapurisa anopinda mune umwe zvemusangano wekanzuru achisunga makanzura nevashandi vekanzuru yechitungwiza vanosvika makumi mashanu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane makumi masere 280, zvichitevera kufa nezuro kwevanhu vaviri kuBulawayo nemunhu mumwe chete kuManicaland, nezuro vanhu zana nemakumi masere nemumwe 181 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe. Pavanhu ava zana nemakumi manomwe nevasere 178 vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe, vatatu vachinzi vakadzoka kubva kuAlgeria. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafane chirwere ichi vanoita zana nemakumi maviri nemumwe 121. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi masere nevaviri 82 vafa nechirwere ichi, Bulawayo ichiteverwa neManicaland ine vanhu makumi maviri nevatanhatu 26 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru gumi zvine mazana mana nemakumi maviri nevana 10,424. Vapora munyika vachiita zviuru zvisere zvine mazana manomwe nemakumi mashanu nevana 8,754. Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vanoti kunetsana pakati pevagari vemusha wesese kwachivi nekambani yemurowa Diamonds iri kuchera mangoda munharaunda yechikoro chavo Danhamombe Secondary School. Vanoti pamusoro peuori hurumende iri kukundikana kuona kuti mutemo watevedzerwa here. Hatina kukwanisa kubata vakuru vekambani iyi kanavo gurukota rezvezvicherwa vaOliver Chitando sezvo vange vasiri kudayira nharembozha yavo. Asi Blessing Zulu weStudio 7 abata vamagu.
Dambudziko rekusese ndingatira nemakore maviri ririko. Murowa Diamonds yakapinda muarea iyoyo vakatanga kudrira pachikoro. Mishini yavo ichiita ruzha rwakanyanya uye zvekare vanga vachishandira muschool yard vachikanganisa vana zvokuti at one point muna 2019 vakatoenderwa kucourt kuti vasadisturbe vana panguva yekunyora maexaminations. Pane zvekare kesi yevamwe amai vakafirwa nemombe dzavo dzese danga rese mushure mekunge dzamwa mvura yepanga pari kushandiswa pari kudhiliwa nemurowa Diamonds padhuze nechikoro ichocho Danhamombe. Mvura iyo inonzi yanga iine kala yeblue but havana kukomberedza nzvimbo iyoyo zvinotaurwa nemutemo weMines and Minerals Act. Vakangoita zvavakaita vakasiya mvura iyoyo iri exposed.
Chii chiri kupa kuti zvireme kuti kambani iite basa?
Pane dambudziko guru rekuti this company haisi kuwana yatingati social license yekupiwa mvumo ne community kuti vaite zvavari kuita. Saka community iko zvino ndosaka yakutora matano ikuenda kumatare edzimhosva ekunyora tsamba kuvakuru vehurumende kuti please tikuda runyararo. Kambani ngaisuduruke, ngaibve pachikoro itendere vana vedu kuti vadzidze.
Ko chii chiri kuremera hurumende kuti igadzirise dambudziko here?
Panoita dambudziko kana hurumende yabatwa nemweya wechikorokosa wekuti mumwe nemumwe ari mugovernment iko zvino izvi vavariro yake ndeyekuti avanewo gomba raanochera. Saka all over the country hurumende vakuru vakuru vehurumende ndivo vari pamberi kuenda kunotyora kodzero dzevanhu nekuti pese pavavona kamineral diamond, gold, chrome, platinum umwe neumwe ari kuti ndezvangu. Vari ku havana mari dzacho, havana hunyanzvi hwekuchera, saka vari kudaidza machina vekubelarus woudza kuti iwewe huye uchere apa inini ndiri kuprotekta. Saka there is lawlessness. Mining muZimbabwe ndo chinhu chasara chinounza mari yekunze kwenyika. Zvimwe zvese tourism, manufacturing sector, agriculture zvafa. Saka kumakomba ndipo chete kwasara kwekuti vanhu vanokwanisa kuita super rich munguva pfupi pfupi. Asi zviri kuitwa kuburikidza nekutyora kodzero dzevanhu.
Mungapa muenzaniso here ipapo vamago?
Kwamarange vakadzinga vanhu at gunpoint. Kumount Darwin kune nzvimbo dziriko kuruda kutorwa neinonzi Lafarge Cement. Ward 14 neward 12 dzekudotito vanhu vari kutovhundutsirwa kunzi munotopatama chete. Saka idambudziko rabata nyika yese nekuti hurumende yedu yabatwa nemweya wechikorokoza.
Munorevei apa?
Havana time yekuti vagare vachifunga pamusoro pezvimwe zvinhu zvakaita sekumutsiridza maindustry, zvakaita sekumutsiridza agriculture, zvakaita sekusimudzira tourism. Ndosaka makaona kuti mwedzi mishoma yapfuura vaida kutopinza makorokoza ekuChina kunyange muHwange National Park. Havanei nezvetourism, chavo pese pane kamineral kanofanira kuti kacherwe.
Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguu vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Makanzura pamwe nevashandi vekanzuru yechitungwiza vanoda kusvika makumi mashanu kana kudarika vakasungwa nezuro masikati mushure mekunge mapurisa apinda mumusangano wekanzuru wavaiita. Zvinonzi vakazoregwa vachienda nezuro usiku vasina mhosva yavakapomerwa. Rimwe remagweta emakanzura aya vaJob Sikala vanoti vamwe vashanu ndivo vakasara vachinzi nemapurisa aida kuvabvunzusisa zvaaida kuziva. Makanzura aya avo akasungwa pamwe chete nevatori venhau vaivewo mumusangano uyu anonzi aiita musangano wokubisa vakafanobata chigaro chamabharani wekanzuru Amai Evangelista Machona vachivatsiva nakanzura David Duma. Mwedzi wapera mapurisa akapinda mune mumwe musangano wekanzuru yeguta reHarare akavasunga nemutoo umwe chetewo pamwe chete nevatori venhau vatatu vaivemo asi vose vakazoregwa vasina mhosva yavakapomerwa. Studio 7 yakundikana kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi remapurisa panyaya iyi. Asi vasikala vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti zvinoshamisa kuti mapurisa anongosunga vanhu ozovarega saizvozvi vasina mhosva yavapomerwa.
Chandaita ndechokuti taenda kuSt Mary's Police Station nokubva tasvika zvichinzi mumwe nomwe ngato westatement yokuti maanga arimo maanga achiite chimu meeting iyo yanga yapa resolution yokubvisa vanonzi Mai Machona kuva ivo munyori weguta town clerk. Saka zvadaro vazonzi vaakubviswa paSt Mary's Police Station vaak kuindishwa kunoinozi Commercial Crime Unit kuHarare Central Police Station. Tazoenda ukoko waka wana pasina kana mosha ya wanga tuanga vapa nukutu wanga warimu katimetare. Saka makanselas mashinji asunungurwa tato wasia vese na washanji vechitu mza municipality wose all in all wanga wasungwa wanga chukwalisa kushika iyo namba yema kumimashanu 50. Saka vazo sara vachiti choda kumbono vunzurula kansela chamutsa woku wat 5 na kansela nyagondo woku wat 40 kutiva vane zvanga na kutiva vava vunze ava makansela vaviri vanga vachimiri kwawo na magweta akasiyana neni indaka chimira ma makansela ese anga achishika iwo 13. Saka ava vaviri vanga vachimiri kwa nokumandevere legal practitioners. Saka tazosiya vatorwa kuenda ku St. Mary's Police Station kusanganisa vanonzi vaduma ava vanga vadomwa kunzi vave iwo acting town clerk zvechitungu zvamunicipality nomumwe mushandizve wepachitungu chizanga.
Saka ndo vasara vari muusungwa avo vamwe vanzi vaende kumba pasina kuzoteerwa nemasamanisi.
Pasina kana kunzi masamanisi kana kuti kungonzi achienda kumba muna kana mhosva tangatangowo kusunga chete saka achienda kumba.
Ko vatori venhau vatanzwawo kuti vasungwa pamwe chete nemakanzura iyaya vachiri mumaoko emapurisawo here?
Vese hapana wasara ipapo. Vatori venhau vanga vachimirirwa negwetawo ravo ranga rakasiyana neni ranga richinzi Fredi Masarevhu. Saka abudisa vanhu vake ndatosiya vachitoenda kumba.
Imiwo segweta ranga richimirira vasungwa ava matambira sei chiitiko ichochi machiona sei nekuzosvika vachiregerwa vasina mhosva?
Chiseko chenyika kutarisa kuti nyika inoyi haina hurumende ine chokungoita kungodzvinyirira. Hapana kana mhosva yanga ichipomerwa vanhu ava changoitizwa chokuti vangosenzisa demo rokungoti acting town clerk anga asingachadiwi ipapo anga achidiwa nevari muhurumende abviswa namakanzilasi mushure mokunge vaona kuti haakodzeri kuti aite basa iroro uye kuti basa harisi kufamba zvakanaka muno muchitungwesi. Saka kana vakaramba vachidai tichazoebvisa kumutemo toisa kunyatse zvematongerwo enyika kupolitics toita mabvitse namakwikwi tione kuti tosvitsana kupi.
Saka iwo musangano wavanga vachiita iwoyo wanga wazopera here uchibuda nechisungo kana kuti hapana chazofamba pamusangano?
Chisungo changa chapera kuitwa chokuti havasi town clerk changa chapera kuitwa. Chapera ichocho vanga vatovapa agenda item yokupedzisira yeaudit report yanga ichifanira kuti ipiwe yazoita kuti mapurisa vachiri pakati pokuti peta audit report nokubva vapinda kuvhiringisa musangano wamakanzura.
Gweta riri kumirira mamwe makanzura echitungwiza vajob sikala vari parunare kuchitungwiza naJonga Kandemiri weStudio 7. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUS, rinoti riri kushushikana zvikuru pamusoro pevabereki vabatwa parumano pezviri kuitika pakati pevarairidzi nehurumende. Munyori mukuru weATUS vaRobson Chere vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vabereki vachiratidza kumira nevarairidzi havafanirwi kuiswa pekuti vasarudze pakati pevarairidzi nehurumende sezvo hurumende nevarairidzi vachifanirwa kushanda vose mukuchengetedza nokudzidzisa vana vechikoro. Vachere vati hurumende inofanira kuteerera kune nyanzvi dzainoshanda nadzo mune zvedzidzo vachiti dene hurumende yakateerera zvaitaurwa nevarairidzi muzvikoro maidai musina dambudziko ratave kuona nhasi. Tatadza kubata gurukota rezvedzidzo vaKen Matema nemunyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana kuti tinzwe divi ravo.
Tuse sangano rinomirira varairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, tiri kuona kuti muzvikoro medu mapinda dambudziko guru. Dambudziko rataita nderekuti chinhu chekutanga panyaya yedzidzo ndechekuti pari kunzi vana vangu vachinyora mazamanishoni, but pakunyora mazamanishoni vana havana kunge kwakakwanisa kudzidza kwakakwana kwekuti vangu vachinyora mazamanishoni panguva inoyi. So isu sevarairidzi vekumaruwa takatora danho takanyorera Zimseke tikati hatisi kuzokwanisa kunge tichinyoresa bvunzo idzodzi nekuti tinoda kuti vana wedu wange wakavha ndima yawaifana kunge wakakavha panguva iyo zvikoro zvanga zvakavharwa nekuda kwelockdown uyezve tine dambudziko gurusa riripo recovid-19 ya inova makeses acho awandisa zvikuru muzvikoro saka takati kuti titi tienderere mberi nekunyoresa mazamanishoni panguva ino covid-19 makeses acho anyanya uye anyanyira muzvikoro hazvikwanisi kunge zvichiitika hurumende isati yavhura zvikoro after lockdown takaiudza kuti zvikoro hasati zvakukwanisa kunge zvivhurwa nekuti panofanira kuitwa gadziriro yakakwana poisa zvikwanisiro zvese zvokuti varayiridzi pamwe chete nevana vanenge vari safe kunyaya yedenda iri asi hurumende yakaenderera mberi neumbimbi ndoga yakavhura zvikoro iko zvino zvaakuoneka marizautsi aakubuda kuti muzvikoro mazara covid-19 vana vari kupanana covid-19 kunyange nevarayiridzi vanenge vari kuvane covid-19 iyoyo zvekare saka hatisi kukwanisa kunge tichibata bvunzo idzodzo kuti tinge chidziitisa sevarayiridzi nekuda kwedenda iroriri uye tiri kuti bvunzo ngadzizonyorwe vana vachinge vadzidza nguva yavakanga vakarasa apo panga paine lockdown uye paine zvikwanisiro zvakakwana zvokuti hakuna kutapurirana kwedenda iri chimwezve ndechekuti zimuseki inofanira kunge ichibhadhara varayiridzi mari yekunge vachinyoresa kuya kwatinoti kuinvigilator ibasa rezimuseki kuita izvozvo nekuti basa rekuitisa zamanishoni dzepublic idzi harisi pacontract yevarayiridzi pakunge varayiridzi vanoshandira ministry of primary and secondary education saka mabasa avo anenge ari muclassroom ekudzidzisa zvisinei nekuzenge vachiitisa mazamanishoni ndosaka zimuseki ichibhadhara vanomaka bvunzo idzodzo uye ichibhadhara vanoseta bvunzo idzodzo nezvimwe chetezvo panguva ino mihoro yevarayiridzi iri pasi zimuseki inofanira kunge ichibhadhara varayiridzi kunge vachiinvigilata zvinhu zvitatu izvozvo kana zvisati zvagadziriswa bvunzo hatisi kuona dzichibudirira kunyorwa zvakanaka gore rino ende hadzikwanisi kunge dzichinyorwa saka iri ndo danho ratatora sevarayiridzi vekumaruwa reamalgamated road chazvinyen of zimbabwe
pane zvamuri kumbonzwawo here kubva kuvabereki vabereki vanoti nekumira kwakaita zvinhu uku havasi kukushorai here vari kuti chii
vabereki vari kunzwisisa nyaya yedu sevarayiridzi nekuti upenyu hwevana ndoupenyu hwatiri kukoshesa panguva yakadai asi dambudziko rimwe riripo nderekuti nyaya yekuti hurumende iri kungoenderera mberi ichiti bvunzo ngadzinyorwe saka vabereki vasvika panguva yekuti vamirira negumbo rimwe vamwe vaakutya kuti tikabvisa vana muzvikoro vana vedu havachanyora vamwe vana vaakunyora nekuti hurumende iri kuti vana ngavanyore bvunzo asi isu sesangano reamalgamated road chazvinyen of zimbabwe takaparura chirongwa chatinoti parents teacher interface chinosangana varayiridzi pamwe chete nevabereki tichitaura nyaya yedzidzo iyoyi tichivaudza nekuonesana pamwe chete zvatingaite isu kuti dzidzo yedu panguva ino iri under attack kana kuti panguva ino iri panguva yakaoma tingadini tiri pamwe chete kusa musoro pamwe chete tiri muzvirongwa zvatiri kuita izvozvo tatenderera maprovinces akawanda uye tichiri kuenderera mberi tichitaura nevabereki uye vabereki vari kuzonzwisisa pahurukuro dzese dzichinge dzaitwa kuti varayiridzi nyaya yavari kutaura inyaya yakakosha uye inyaya inofanira kunge ichikosheswa nehurumende kuti dzidzo yedu inge ichienda mberi
avo vange vari munyori mukuru weartus varobson chere vari parunhare kuharare nestudio 7 tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi vachinyora patwitter pavo mumiririri weunited kingdom muzimbabwe amai melanie robinson vati nezuro vakaita hurukuro negurukota rezimbabwe rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vasiusiso mwoyo vakabudirana pachena munyaya dzezvekodzero dzevanhu kusununguka kwevatori venhau mukuita basa ravo uye pamusoro peuori vachiti vanovimba kuti United Kingdom ichatsigira Zimbabwe mukujedzana mune zvemabhizimisi nezveutano. Richinyoravo paTwitter paro, bazi reZimbabwe rinoona nezvekujedzana nedzimwe nyika rinongoti chete riri kufara kuti Zimbabwe neUnited Kingdom dziri kuedza kupamidzira kujedzana mune zvekutengeserana pamwe chete nemukutangiswa kwemabhizimisi ezvemasimba kana kuti energy. Financial Gazette rinoti vana muzvinabhizimisi muZimbabwe vari kutya kuti bhajeti ra2021 rakaparurwa negurukota rinoona nezvemari vamuturi Ncube harina mhinduro yekushayikwa kwemari kuri kuitwa nemaindastri nemamwe mabhizimisi. Financial Gazette rekare riri kutaura pamusoro pemamiriyoni makumi matatu nemasere emadhora ekuamerica US$38 million akaiswa parutivi nehurumende kuti ashandiswe nevakamborwa hondo yerusununguko kana kuti war veterans, avo vanoti vari kuda mari yekutanga mabhizimisi avo anosanganisa mabhangi, migodhi nemamwe mabhizimisi. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Sibiri wana mkumata nunu kawandi nduna kubunza wopa nyazi makboda vugwa ya mapasporta aliku itwa ose mboti bunza la wunya ya mapasporti mapasporta aliku dindi wa wili wanani mapasporta akau vasti ya waka farigwa de lockdown pa COVID-19 arikuzo ugadziri wasi arikugadziri wele pa boda anitendera kuti kumputi gadziri ila waka arikuitwa wasi kuda wakuzwa we papa.
Pa Studio 7 apo maswera sei vashamarari we Studio 7 ini ndinorwadziwa zvangu nenhau iri kuitika muzvikoro izvi. Nhau iripo ndeyekuti vanhu vemuZimbabwe hatina kubatana nekuti tinotrusta hurumende, hurumende isingatrustike. Ndofunga vanhu vanogara nevana maticha vaitaura kuti dai zvikoro zvambomira kuvhurwa vabereki musaunza vana venyu kuzvikoro nekuti kuchikoro hakuna kumira zvakanaka, asi vanhu vaita nhara vachiendesa vachinyeperwa nehurumende yegavezanipemi vandogara akataura kuti vanonyepa varume ava kuti kune zvese zvakakwana. Iwe unoda kuzoudzwa nemunhu asingasori nemwana wako sei kuti kune zvakakwana adya chikafu iye asina kuswera nemwana wako. Vano vanhu ngariteerere maticha nekuti ndo vanoswera nevana, kwete ZANPF. Hurumende yayo inonyepa ike zvino zvikoro zvavo chokwadi chaitawa nevamiriro maticha ike zvino chakubuda, kwete maovheti zvandaranzi maticha ngaadzokere kuchikoro kunoitei. Uyu murume uyo asada kutombotira zvinotobhohwa vanhu panapa.
Kwazuva vashamarari vese paStudio 7 apo nevateereri vose vakadai kuteerera, handi munotipa nhau dzinogutsa dzisina tsvete dzisina rusarura, rambai makadero zvinotendera izvozvo. Ndanga ndichida kuti tibatsirane pahama dzangu idzo dzinongodemba dei hurumende yawedzera vashandi mari, hurumende dei yaiwedzera vashandi mari. Kuwedzera kwacho munoda kuti iwedzere zvakadini kuvakomana? Iko ndinotarira muone mari yai ya 40% yavakawedzera iya, chitarai muone zvoyeita iko zvino. Ati takareva paya tikati muchaona mberi ikoko zvinoitika mberi ikoko, iko zvino zviyatova hondo, inotori hondo iyi. Iko zvino zvimi muri kuchema muchiti kanzuro yati kwidzira mutero, inotokwidzawo nokutoti munhu avameimawa nemari. Saka iyo haingaregi nokuti inototi isu zvetinoshandisavo zvinotodawo kuti zvigadzirwe zvisevhiswe, panotodibwawo mari. Saka musachema muchiti kwaiti kanzuro yazodini yaidii pai 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 zvayaita. Inotova nekodzero yekutoti ikwidzewo mari yayo pazvinhu zvacho zvavanogadzira vezvo zvavanokubetserai nazvo. Saka musatombochema, patakacho motombochema ipapo, inotoitawo zvainotodawo ipapo pabasa rayo. Saka musachema, musanyangadza vanhu, tatenda hangu.
kukwazisai vashamarari vestudio 7 mose muri kutiitira basa rakanaka chaizvo. Toda kutaurawo pamusoro pababavo vanozviti muvhita. Ngavarege kutaura zvinhu zvavari kunyatsoona kuti zviri kurwadza. Vadiko kupa maticha mari iye zvinopedzisira vava kuti maticha ndeve MDC pamusana pokuti vanenge vachikomburena mari. Ko ivo zvavari kuona kuti vana havasi kudzidza. Vadiko kuenda vanodzidzisawo ivo vapiwo mari dzedzi idzodzo dziri kupiwa maticha idzodzo. Havasi kupenga kamaticha vari kutaura zvavari kudawo. Mari dzese dziri kubiwa muhurumende uyu dziri kuenda kupi? Handiti vanhu vari kubatisa muhomwe dzavo. Ko maticha vari kuchemerawo kamari yokuti vatiche vana ava vakasununguka zvinhu zvakavanakira. Vasadaro baba vasazviti muovheti wenhando vakazvienda vakaita pauovheti vachitobikirwa nevanhu mukati medzimba uku kunzi purezidhendi wakabva nokuhuticha. Zvino tikasvora basa romumwe munhu tisingakurudzirirane kuti vanhu ngavapiwe mari, tiri kuronga nyika here inoenderera mberi kana kuti kutopaza nyika yacho iyoyo? Nokuti kana muchiti ngavarege kupiwa mari, imi baba imi mukwani zvouovheti hazvina nebasa rese izvo. Hapana asina kurwira nyika yeZimbabwe. Munhu wese akabika akaishanda akapa chikafu wese akarwa hondo. Semuida kungozvisa pazvigaro zvisina nebasa rese. Aiwa kwana imi baba imi musade kuita fanika kungononza musiziva zviri kuitika munyika. Mari dzese dziri kubiwa dzese mukati menyika umu dziri kuenda kupi? Dziri kuenda muhurumende here kana kuti vanhu vari kuita mari dzokuisa mudzimba mavo voita ndoo vapfumi vakapfuura kuvamwe vanhu vese iyo maticha achitambura? Aiwa musadaro mufunge henyu. Itaiwo semunhu mukuru inzwai kuchema kwavanavo vamwe vanhu. Vane vana nhamu nematambudziko zvese zviri mukati mavari ndi hamuchidaro imi baba imini. Musadaro mufunge henyu, muswere zvakanaka.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Chiuru chenyanzvi dzekuChina dzinoongorora zvakasiyana-siyana kana kuti researchers chakabuda muAmerica mushure mokufungirwa kuti chiri kuba ruzivo mumaindustry nemumakambani emakombiyuta. Nepfenyuro yeReuters inoti vakuru mumapazi ekuchengetedzwa kweAmerica vanoti vanhu ava vakange vatotangidza kutarisa-tarisa nekuongorora zvisiri pamutemo vakasarudzwa kuve mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nevanhu vanovashandira. Hurumende yeChina iri kuramba mhosva iyi. Mukuru webazi rinoona nezvekuchengetedzwa kweAmerica mubazi rezvemutemo vaJohn Demers vanoti zvizvarwa zvechina izvi zvakabuda muAmerica pavakatanga kuvaongorora maererano nokuba ruzivo rwemakombiyuta nemaindustry. Bazi rezvemutemo muAmerica reJustice Department rinoti vanhu ava vakasiyana nechimwe churu chezvizvarwa zvechina chakataurwa nezvacho neJustice Department muna Gunyana chakatorerwa mavhiza emuAmerica. Chikwata chavaBiden chinoona nezvekutambidzwa nawakweutongi hachina kuda kutaura pamusoro penyaya iyi. Basa redu newspaper kambo kanobva kuna Simon Chimbetu. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafane chirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane makumi mazere 280. Vagari vokusese kwaChivi vonetsana nekambani yemurowa Diamonds iri kuchera mangoda padyo nechikoro. Mapurisa anopinda mune umwe zvemusangano wekanzuru achisunga makanzuru nevashandi vekanzuru echitungwiza vanosvika makumi mashanu. Tashika kumagumo vichurongwa chedu chanasi. Iva inesio zvekare manero anasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.